manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniru akanaka vatereri tinosangana zvekare maniru anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 23/2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndine Evans Zininga ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mukutungamirira hurumende vamunangagwa pavakabva kuno makore maviri akapfuura. Takawana makambani mazhinji akauya muZimbabwe, makambani anogadzira kana tikati magetsi iye anonzi Pomona Project iri kuenderera mberi izvozvi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vosvika kuSwitzerland musangano weWorld Economic Forum.
Tirikuenda kunozvinyadzisa zvati kuzvipikisa kuti ikonomi yavaitadza nyaya dzekudzoro dzevanhu dzemahuman rights vadzitadza.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti hadzioni Zimbabwe ichibuda nechouviri kumusangano uyu.
Iya, inyaya yatikwadza takwadziwa zvikuru sana nanhasi takwira zuva racho takangovhiringika kuti zvafamba sei.
Chief Mabikwa vekulu pane vanoshaya munjodzi yemumugwagwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika muguta reDavos kuSwitzerland mangwanani anhasi kumusangano weWorld Economic Forum. VaMnangagwa vaenda negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava uye gurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza. Vamwe vakuru vemakambani akazvimirira nevashandi vehurumende vemapazi akasiyana-siyana vaindawo kumusangano uyu. VaShava vakaudza Studio 7 kuti kumucheto wemusangano uyu vaMnangagwa nemakurukota avo vachaedza kuita misangano yekuedza kugadzirisa kudyidzana nedzimwe nyika uye kukwezva vemabhizimisi vekunze. Vatsigiri veZANU-PF vaindawo kumusangano uyu vari kuratidzira vachitsigira vaMnangagwa nekukurudzira kuti zvirango zvavakatemerwa vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo zvibviswe. Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro weZANU-PF mudunhu reUK vaMasimba Mavaza avo vari kuDavos.
Ndokwatiri kuno kuDavos kutanga ndokuda kungokudzai varipo kune makurukota ehurumende pane mutungamiri wehurumende kufunga mavaona teni kune makurukota ehurumende mai Sekai Nzenza veindustrial commerce kune gurukota rezvekunze kwenyika vaFrederick Shava kune gurukota rezvemari neupfumi hwenyika vaMuturi Ncube nevamwe vanyori vehurumende varipo nevakuru vakuru vemuhurumende vakasiyana siyana. Musangano wekutanga yatingati the opening seminar uchatanga nhasi manheru nenguva dza8 dzekuno kuSwitzerland.
Musangano uri kutangwa uyu ndewei uyu?
Uyu ndewekuvhura ndonhangarovanzi kuvhura musangano kungozivisana, asi misangano yakasiyana siyana ichatanga mangwana. Urongwa hwakamira huchiti kune misangano yakasiyana siyana, kune inopinda vatungamiriri venyika, kune kunopinda makurukota, kune kunongopindawo munhu wese jekerere. Kozoita nguva yekuti mutungamiri wenyika anenge achitaura nevemabhizimisi vedzimwe nyika nemakurukota edzimwe nyika. Musi wechina vachazosangana nevana veZimbabwe vari muno muSwitzerland nevamwe vabva kuPoland neGermany.
Misangano iyi yeWorld Economic Forum nyika yeZimbabwe yapinda makore akati wandei kubva kumashuroko. Zvakabuda kubva kumashuroko kusvika pari nhasi zvinopa vana veZimbabwe chivimbo chekuti uyu wanhasi uyu uchaburitsa zvimwe ndezvipi?
Mukutungamira hurumende vamunangagwa pavakabva kuno makore maviri akapfuura, takawana makambani mazhinji akauya muZimbabwe, makambani anogadzira kana atingati magetsi, iye anonzi Pomona Project iri kuenderera mberi izvozvi. Vanhu ivavo vakanhongwa, vanhu vakawanikwa pamusangano wakaita seuno.
Sachigaro weZANU PF mudunhu reUK vamasimba mavaza vange vari parunhare vari kuDavos kuSwitzerland. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mutevedzeri wemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vatendai biti.
Musi wa7 May vakaanaunsa mutemo wekupana ambulance kwakukwidza mataxi anosanganisa 4% IMT tax on US dollar, kwakukwidza capital gain tax to 40% on my equities. Iro ziki rachero vakabva vasunga mukomana anonzi senge nekuti aingirei kudara tisharenja Emmerson Mnangagwa. So izvi ndivo zvinenge zvichiverengwa nevakwayirwa ikoko. So zvoreva zvese zvaitwa zvisi zvichaitwa zvangongopedza nguva. It just holds the trip, it just joins. Hakuna chinouyukwa, hakuna chinobviwa napo ikoko. They've been going to Davos since January of 2018, you know, chabuda hakuna. Kungoenda kuno zvinyadzisa zvatingozvipfekesa, because economy yavaitadza, nyaya dzekudzero dzevanhu dzemahuman rights vadzitadza, political environment vaitadza.
Ko sei muchidaro vabiti?
Our political environment remains toxic, our political environment remains a disaster. So it's a waste of time. Vaka haya ndege neither $30,000 to $300,000 an hour kuenda ikoko. That $300,000 can build you a school, can put a roof, kuchikoro chekubhinda, chikoro chekutisho, chikoro chekuchinda mbuya, chikoro chekuchoroto, chikoro chekumurai. So it's a waste of time, nothing will come out of it. And it's embarrassing that they are going to have
mutevedzeri wemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vatendai biti vaimbova gurukota rezveupfumi vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tabatawo vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi.
Tingati nzendo idzi mukana wevatungamiriri venyika dzakasiyana siyana wekunge vachitsanangura zvavanotarisira paupfumi hwavo hungaita, mukana wekutiwo vange vachipawo zvivimbiso. Asi chatinoziva nechatakaona kubudikidza neisusuwo vatungamiriri vedu vachienda ikoko ndechekuti cheuviri chinobatika hatisi chatingakasika kuti titotarisa. Zvinhu zvinotora nguva, asi zvivimbiso zvinobuda zviri zvizhinji zvokuti kwakazovimbiswa zvakati, kwakazovimbiswa zvakati.
Dai zvinhu zvanga zvakamira neurongwa hunenge hwakanaka, tarisiro dzinenge dziri dzei mumusangano weWorld Economic Forum uyu?
Dzinenge dziri dzekuti vatungamiriri ava vanenge vachisanganawo neutekwatekwa hwedzimwe nyika, vachisanganawo nevatungamiriri vemamwewo makambani edzimwe nyika. Saka vanokwanisa kuchionesana kuti kunyika kwedu tine zvakati, tine mikana yakati. Inenge iri nguva yakanaka yekuti pange pachigovanwa dzinowanikwa munyika dzakasiyana siyana. Asi zvatiri kutaurawo ndezvekuti kazhinji kazhinji misangano yakadarowo futi inowanza kufarira vapfumi, inokanganawawo futi munyika idzodzo mune urombo hwakanyanya.
Tanzwa mudungwe wevanhu neuwandu hwavo vafamba nomutungamiri wenyika, zvinenge zvichida kuti vainde vakawanda nemuwandiro iwoyo here izvo?
Vanhu ava kana varivo vatungamiriri vemakambani, kana varivo vatungamiriri vemabhizinesi munyika, zvinenge zvakanaka nekuti ndo vanenge vachizonoonesana kuti kuindastri kwedu zvakamira zvakadai zvakadai. Asi vanhu ava kana vangori vanhu vaperekedza mutungamiriri kuti vanovachengetedza, ndinoona sekunge kune ngusiri kushandisa mari zvakanaka.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vange vari parunhare vari kuHarare. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vataura kuvatungamiri venyika nehurumende makumi mashanu vari pamusangano weWorld Economic Forum uyu vari pavhidhiyo muguta guru renyika yavo yeKiev. Vazelensky vakurudzira nyika dzepasi rino kuti dzitemere Russia zvirango zvakaomarara nekuda kupamba nyika yavo. Vati Russia iri kurambidza nyika yavo kuti itengese zvinhu zvakaita segorosi, mafuta ekubikisa nezvimwe zvinodyiwa nevanhu pasi rose. Russia haina kuenda kumusangano uyu. Dzimwe nyaya dzichataurwa dzinosanganisira yematambudziko aunzwa munyaya dzezveupfumi nechirwere cheCOVID-19, kushanduka kwemamiriro ekunze nedzimwe. Vamwe vari kutarisirwa kumusangano uyu, mutungamiri weEuropean Commission vaUrsula von der Leyen, mutungamiri weGerman Chancellor Olaf Scholz uye munyori mukuru weNATO vaJens Stoltenberg. Mukuzeya nyaya yehondo yekuUkraine, Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7 batanyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevry University kuOhio, muzvinafundo Elliot Masocha.
Ndiri kuona kuti President Putin vari kuenderera mberi kumaguta aDonbass, kunova iko kwakuri musimboti weupfumi hweUkraine. Havasi kuratidza kuti vari kudzokera shure, vari kushingirira chaizvo vaPutin kuti vakwanise kutora nzvimbo idzodzo, pamwe chete nokudestroya mafuel tank, sokuona kwatiri kuita ike zvino, kuti vanatsokugwadamisa upfumi kweUkraine pasi.
Tinoona kuti vatungamiri vemuAfrica vari kuedzawo kuti vataure navaPutin kuti vadzore tsvimbo. Munoona zvichibatsira here izvi?
Ndinoona zviri zvinhu zvakanaka kuti vaedze nepavanokwanisa napo vatungamiri veAfrica kana nepasi rose kuti vandoona vaPutin. Asi maonero andinoita ndokuti handi kutanga kuvingwa navatungamiriri venyika dzakasiyana siyana kwavaPutin vachiramba vakangoomesa musoro. Pane vakatomboenda kuti vatungamiriri vekunana Belgium uko vanogara zvekare vaPutin, vanonzi vanogara vachitaudzana nomutungamiriri weFrance, asi vachingoramba vakaomesa musoro nokuti ndiona sokuti kuti vachadzokera shure vanenge vatoruza zvakanyanya chaizvo, nokuti kuruza kwavati vaita ike zvino kukuruza masoja akawanda, kukuruza nyaya dzoupfumi, tichiona makambani akaita sana McDonald's makurukuru achibuda muRussia muchisara musina mabasa akawanda. Handifunge kuti padanho ravasvika vaPutin vachakwanisa kuteerera kunyanya mutungamiriri unganzi wabva kuAfrica.
Saka munoona izvi zvichizokanganisawo sei upfumi hweZimbabwe?
Upfumi hweZimbabwe huchakanganisika chaizvo, pamwe chete noupfumi hwedzimwe nyika dzakawanda, nokuti misimboti youpfumi ipetro nedhiziri zviri kukwira pasi rose kunyanya kuZimbabwe. Zimbabwe yanga ino ushamwari hwakakomba chaizvo neRussia kubvira nguva yehondo, zvinoreva kuti yanga ichitengeserana nokuwana rubatsiro rwakasiyana siyana rwakakura chaizvo kubvira kuhondo yechimurenga kuRussia. Ike zvino rubatsiro irworwo rwava rushoma kana rwuriko nokuda kwokuti Russia iri muhondo. Saka zvichaomesa upfumi hweZimbabwe, asi hatidi kuramba tichingopomera Russia chete. Tinotarisirawo kuti isu mafambisirwo mamanejerwo anoitwa ikonomi yeZimbabwe anenge ari kukontributawo zvekare akamira oga, nokuti hondo yeRussia isati yavapo neUkraine upfumi hweZimbabwe hwanga husingangofambi zvakanaka. Saka ike zvinoizvi tingabuda zvedu kupomera Russia kuti ingange ichivhiringa zvirongwa zveupfumi hwekuZimbabwe. Haisi kuvhirika zvirongwa zveupfumi zvekuZimbabwe chete, asi zvepasi rose. Mabatirwo ari kuita ikonomi yekuZimbabwe ndiwo mamwe anovhiringawo zvekare upfumi hweZimbabwe.
Muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura naMavelas Mhlanganya uye vari kuDoha kuQatar, uko vari kushanya pari zvino. Chief Mabikwa vekulupane kumatebeleland north vakashaya nezuro munjodzi yemumugwagwa weBulawayo Victoria Falls. Njodzi iyi inonzi yakaitika na10 manheru. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vachiri kuongorora nezvetsaona iyi. Chief Mabikwa vakagadzwa ushe muna 2012 vachiri kuyunivhesiti vaine makore gumi nemapfumbamwe. Mutauriri wemhuri yavo vaDonald Kumalo vaudza bepanhaure Chronicle kuti Ishe Mabikwa vashaya. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri wedare remadzishe reChiefs Council vaFortune Charumbira.
Ya inyaya ya tikwadza takwadziwa zvisina zvikuru sana na nhasi tahwira zuva racho takangovhiringika kuti zvafamba sei. Munhu uyu une zvinhu zvakati wandei. No, Rupane aine madzimambo maviri. Ndiyo anga akabata dhisitirikiti neRupane. Chechipiri, mwana mudiki wakawana umambo ari chiko 16-17 years. Yes, achipedza form 4. Anga asatambopedza chikoro. Vakapinda paumambo. Saka ndemawo madzimambo atinenge tichiti ndo new generation. Nokuti umambo kuti husimbe hunodawo kuti vakweguravo vema90 nemazanavo varipo. Vari pachakati pamazikisitiyo vachirizvo varipo vari kuma40 vari kuma20s. Inoita kuti kana taungana tionesane zvazuro zvanhasi nezvamangwana. Uyu wanga ari kudivireva madzimambo anga ari achidiki.
Zvino vende rasiyiwa namambo wechidiki kudai rinovharwa sei?
Ini ndee ndichingokurudzira kuti ivo madzimambo edu asara. Madzimambo edu asara nokutanga Garchen wemwe wedu tichirangariravo mabasa akanaka anga achiita nezvishuwo zvishuwo zvanga zviripo. Tinoti vokwake kwaikoko kwamabikwa chivanhu tinoziva kuti kuchazoita umwe ramangwana, asi zvetsika dzedu hazviri kuipapo ipapo. Saka vemberi chamboti fambei, nokuti hatigoni kubva tangowana chimangwana. Votoinda vasara ngavasimbe, ngavabatane.
Zvichakadaro, mapurisa anoti vamwe vanhu vana vafa nhasi, vamwe 60 vakakuvara apo mabhazi eZupco aroverana pedyo nechinoi paButsu pakati nechinoi neBanget. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Amai Muliswa Chikoka vanoti zvinorwadza kuti paita tsaona kwabva kuita imwe kukaribha mwedzi wapera, iyo yakauraya vanhu vana ikakuvadza vamwe 20.
Zvapaita road traffic accident yemabhazi maviri eZupco, rimwe ranga richienda direction yeHarare, imwe yanga ichienda direction yeChinoi. Saka zvaitikira panonzi paBoots, paita head-on collision. So far pane wanaenda kuHarare and then pane vamwe vari kugadzira kuti vaendewo kuHarare. Total maybe of 4 or 5 vari kufanira kuenda kuHarare, but vamwe vese vaitwa treated pano paChinoi General Hospital nekuBanket District Hospital as well.
Amai Muliswa vakurudzira vatyairi vemabhazi kuti vafambe zvishoma, vakatiwo vanenge vakatakurwa vanofanirwa kutsiura vatyairi kana vomhanyisa, sezvo zviri kunzi bhazi ranga richibva muChinoi ranga richimhanya zvakanyanya.
Saka isusu totangokurudzira kuti vatyairi vemadzimotikari nemabhazi ngatiexercise caution, tichikurudzirana kunyange mapassengers kana vachiona kuti mutyairi ari kufamba nespidi isina kunaka, ngavaitowo vachivati aiwa dzikisai spidi yenyu, nekuti dzimwe dzenguva zvinenge zvida kuti titsiurane mumabhazi umomo, nekuti tine urombo chaizvo nevashayikirwa nemhuri dzashayikirwa.
Kumhanya kwebhazi ranga richibva muChinoi kwataurwawo nemumwe mudzimai asina kuda kudomwa nezita, uyo akuvara musoro munjodzi iyi.
Overtaker oona kuti kune oncoming ada kuovertaker obvaita kunge ada kupinda vaona kuti hasi kupana, ndopabvati overtaker ende mberi. Saka inda nasa kuti uriona bhazi richitobva uku takatonangana direct, ndo trauma yandinayo izvozvo. Zvekuti kuroverana kwataita ndatoona kuti hapana kana space. Isusu wedu ndiaenda kulaini risiri rake.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vaudzawo Studio 7 kuti vari kuongorora nezvinjodzi yekuChinoi iyi. Vatyairi vose vasvira panzvimbo nemumwe munhu mumwe chete, uye mumwe asvira kuchipatara cheChinoi. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
Nengo ina dzebato reCCC dzekundanga kuzaka nhasi dzamiswa pamberi pedare remasvingo Major Street dzichipomerwa mhosva yekuita musangano wezvematongerwo enyika pamusha pemumwe wavo zvisiri pamutemo nemusi wemugovera. Godfrey Mtimba anoti panyaya iyi.
Vana ava vanoti vaJohannes Chongore vane makore 55, vaMinas Mundonga vane makore 51, vaMethodi Gwangwava vane makore 41 naAmai Tendai Muchisani vane makore 58 vakapedza mazuva maviri vari muchitokisi cheMasvingo Central Police Station. Mutongi wedare vaFarai Gwitima vapa vana ava mukana wekubvisa mari yechibatiso inosvika zviuru 10 zvemadhora emunyika kuti vatongo vachibva kumba. Gweta ravo vamatimureri vati mutongi wedare ati vanhu ava vakasungwa pamusha paAmai Muchisani vadzoke musi wa9 mwedzi unouya.
Vakadana musangano vasina kuudza kana kuzivisa utumapurisa kuti pachange pane musangano. Vakasungirwa paimba paTendai Muchisani vakazotorwa vakauya navo kumasvingo law and order vakaendwa navo kudare pazuva ranhasi musi wa23 May 2022.
Vana ava vari kuramba mhosva yavo yavari kupomerwa yekutyora mutemo weMaintenance of Peace and Order Act kana kuti MOPA vachiti vakanga vasingaiti musangano asi vakanga vashanyira mumwe wavo Amai Muchisani vachitandara zvavo. Vebato reCC vanopomera mapurisa mhosva yekushungurudza nhengo dzavo apo vakatarisana netsanidzo dzegorenoya vachiti vari kutumwa nebato reZANPF, asi mapurisa nevebato reZANPF vanoramba mashoko aya vachiti mapurisa haarerekere diri uye havatarisi kuti wabuda mumba mani. Zvichakadaro, nhengo yeCCC iri kumira musarudzo dzeby-election kwa21 kumasvingo West musi wa25 mwedzi unouya. VaOnias Mawarire vari kuchema-chema kuti bato reZANPF rutyidzira vatsigiri vavo kuti vasavavhotere vachiti vanozonyimwa chikafu.
Vanhu veZANU itsika yavo yekuti vanotora chikafu sokuti ndotsika inovapa kuti vahwinise. Saka navo vanhu vazhinji vari munzvimbo vakatotyidzigwa kuti kana ukange wasapota CCC hauzowani chikafu.
Nhengo yeCCC mudunhu remasvingo vaJefferson Chitando vasvoropodza ZANPF achiti magariro aya kushandisa mhirizhonga pamwe nemapurisa kana yatarisana nesarudzo sezvakaitika kuzaka pamwe nezviri kuitika kuward 21.
Kubva kare nakare ukaona ZANPF yakutanga kuita zvekusunga inenge ichiziva kuti maelections aapadhuze yakugadzirira inyaya yekugadzirira violence.
Hatina kukwanisa kubata vari kukukidza vaMawarire vamumbire veZANPF kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare yavo yanga isingapindi. Asi sadyara weZANPF kumasvingo vaRobson Mavhenyengo varamba mhosva dzavari kupomerwa achiti
nana dzakagomunoreva ndofunga izvo ndezvemapurisa handingavine comment kuti ndinogara inongopuwa munhu wese kaya yangogara vamunangagwa vakatora topa munhu wose hapana pakambotina pane patline. Ini sashaime ndotokurudzira munhu wose nokuti ini ndiito chakauvhoti yemusangano wangu akaza kuti munhu wosakamvhoti yemusangano aukuimaona zvichitiita zvakati ungopanguvose hatigoni kuti munhu anyemwe kana tangiaakahwinaisuweZANPF unongopa munhu wose.
Mumwe ari kukwikwidzawo musarudzo idzi ndimuzvare Sister Nhando avo vakazvimiririra. Chakadaro, munyori mukuru wesangano reCCC kuManicaland vaGodfrey Mbatsa avo vakasungwa nezuro pasi pemutemo weMaintenance of Peace and Order Act kana kuti MOPA mushure mekupemirwa mhosva yekuita musangano padora dombo vapiwawo mukana wekubvisa mari yechibatiso nhasi. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Voice of America News yakataura nemamwe madzimai 14 mudunhu reAmara ayo ari kupomera vakapandukira hurumende yeEthiopia Tigray People Liberation Front mhosva yekuvabata chibharo. Madzimai aya anoti mushure mekubatwa chibharo vave kusarurwawo nevanhu vemudunhu iri. Mumwe mukoti mudunhu iri anoti akarapa madzimai akawanda aipambwa nevarwi veTigray ava vachibatwa chibharo. Mutauriri weTPLF anoti chikwata ichi chichaongorora mhosva dziri kupomerwa mauto adzo. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vati America inodzivirira kana nemauto kuda kupambwa kweTaiwan neChina. VaBiden vataura mashoko aya vari kuJapan uko vari kushanya pari zvino. China inoti Taiwan idunhu rayo. Mukupindura mashoko ava Biden aya bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muChina rati hapana munhu anofanira kutarisira China pasi panyaya yekuzvidzivirira. VaBiden vatiwo mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vanofanira kurangwa zvakasimba nedanho ravo rekuda kupamba Ukraine. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti vamwe vanhu vanozvarwa kana kuti vokuzochinja matauriro zvinozopa kuti dzimwe nguva vave vagume vofunga kuti ingochani, asi chokwadi ndechekuti ichi chitori chirwere. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Mumwe ane dambudziko mukomana wechidiki Joseph Mutambwi ane makore 24 anoti anounganirwa nevanhu paanenge achifamba nemigwagwa achitengesa mafuta echidzimai, zvinova zvatoita kuti basa rake ritofamba zvakanaka nokuti vanhu vanonakidzwa nekazwi kake kanoita kunge kemusikana. Asi Mutambwi audza Studio 7 kuti vamwe vanhu vanofunga kuti ingochani zvinova zvisizvo sezvo ari kutoda kuroora.
Ndinonzi Joseph Mutambwi, ndinogara mukwazana phase 3 ward 45. Inini voisi rangu iri vanhu vakawanda vanotonetseka kuti sei ndiri munhu wechirume asi ndine voisi rakadai rinotongere mwana mudiki kana kuti rinotongere chikadzi. Inini opa voisi rangu chandotongotenda ndechekuti ndinotaurawo. Asi vanhu vakawanda munzvimbo dzandinofamba kana mandinobva kana kwandinogara vanoita kufungira kuti maybe pamwe ndakakanganisika kana ndiri ngochani. But no, handisi tombotori chingochani, ndichoti madzibaba munhu handitoitewo kuchechi, handitonamatawo, handiti ndatoziwo Mwari, uye zvekare ndichoti munhu ane musikana wakewo futi.
Mutambwi aendera mberi achiti,
asi vanhu vakawanda vanenge vachinetseka netseka zvakanyanya kuti sei ini ndakasenge ndine voisi rakadai so, asi hakusi kuda kwangu. Ndakangokurawo ndakaita sei ndakadaro, handinai kuzvirambira. Ya, ndiri kutyoro vamwe vana vakambotanga vaine kakundiseka-seka, kundiseka-seka, masi ekutanga, asi vazhinji vacho vakazodzimara vajaira kuziva kuti uyu ndomatauriro ake, ndomararamiro ake, ndofoisi rake.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti kune vanhu vanozvarwa vaine mazwi asingaenderani nemasikirwo kana kuti vanozochinja nezvikonzero zvakasiyana-siyana.
Zvine pairi panokwanisa kunge pachikonzeresa kudaro. Inokwanisa kunge iri nyaya yemahormones. Mahormones akawanda echikadzi yatinoti estrogen kunyanya ikawanda, because tinoti varume vanazvo zvese, testosterone hormone revarume neestrogen hormone yevakadzi. Ende vakadzi vofuti vanazvo zvesewo testosterone neestrogen. Asi kuvarume tinoti testosterone inenge yakawanda zvakanyanya kupfuura estrogen. Ndesaka varume vachizoita mavoice ari hoarse ende mavoice ari thick inyaya yetestosterone.
Vaendera mberi vachiti izwi rinogona kuchinja kubudikidza nehurwere kana tsaona dzepamugwagwa dzinovhiringidza tsinga dzinofambisa mazwi pahuro. Dr. Chiripanyanga vanoti vanhu vashomanana chaizvo pane dambudziko iri, vachiti hazvireve kuti vane izwi rakadai vanenge vari ngochani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yokurwirwa kwekukwira kwemitengo yezvinhu nerwendo rwemutungamiri wenyika kuSwitzerland kumusangano weWorld Economic Forum. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutuma mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 15460 kilohertz per shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 shortwave mazuva ose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.